kuru zepsikira unoziya ezvine zvitakura ende takuda kutiwo tigonzi takakwanisa kuspreada love munguva yatairarama zvinhu zvinogara zvichingondinetsawana kuti iyi inzira yedu tese ende tese tichafa.
Hardly ever sleep, I was up all night thinking about the brothers and the sisters that we lost. I'm down on my knees, tending, didn't give, Baba, heal my pain.
Shaka all my boys.
Yeah, try to move on, I don't know, do move, I say. And Ronda, I was see, I'm a moyo, ropo, toniko. God, I need you. Chopped it up with my brothers. Been a while since I held it down for the streets. So for now, I'ma put my heart on this beat. So for now, I'ma reminisce.
Till we meet again.
I miss the times when you were right here. And I needed you to be there. Now you gone, now you gone forever. Cause leading on a nyama, I question God like manyanya.
Zvitongori tengo tupenyu chipo chamusingazotori imhosvarudziko isingaregererwe nesori. We have lost so many people akandisira maronda asingapori. Kurasikirwa nemunhu kwasiyana nekurasikirwa nechidhori. Kusomutsvaka kwasiyana nekusoma munhu akarovera joni. My mom is gone, ndakungoaonera mufoni. Ndochifunga ndiri alone, vanhu vese vandisisa oni. Dhona kafa chiri mudika kasiya mukadzi nemudhoni. Zvakaoma sedombo mageto youth apera nesitoni. Mwari panyika musandibvise ndisatafutika kunge ndiri mapopukoni. Tinzireiwo ngoni cause tega hatigoni. Zvasarire suva penyu ngatidanane. Rudo tiratidzane pakufa tiperekedzane. Taneta kuradzika vanhu amana. Kuradzika munhu kwatongoda kakurarisa kamwana. Vakatofa nechicken pox kana gwirikwiti vamwe vana. Even chero rush iya kwoitawo hondo kunyika dzana Putin. Mwari pasi rino rine nzara pafuti hari guti. Takuda unzvimbo isina zvirwere njodzi kana pfuti.
Hardly ever sleep, I was up all night thinking about the brothers and the sisters that we lost. I'm down on my knees, tending, didn't give, Baba, heal my pain. Yeah, try to move on, I don't know, no move, I say. And run that I was see, I'm a moyo, ropo, toniko. God, I need you.
Esto es Vincent.